Nasi vachamisa vaita msangano pakabuyuni Goke Business Center apo paungana zvuru nezvuru zvevanhu pamusangano wazoenderera mberi kusvika kunze kwadoka sezvo vanonoka kutanga. Vachitaura pamusangano uyu vachamisa vaudza vatsigiri vavo kuti vane tarisiro yekuti vachakunda vamunangagwa musarudzo.
Gore rino tiri kuwina zvine mutsindo idzinei dzimedu munangagwa takarova maningi kupfara.
Asi vativo havasi kuzoregedza sarudzo dzichibirirwa.
Vamwe vangati ko hatipirwe here nokuti tagara tinoziva kuti gundo ukaona risiri mumunda ziva kuti ne rakatiambira ari kwachirindo kuti rigoba chibage. Zvino rwendo rwuno takaita rukwa mumunda medu vana munangagwa ndakawadza rikachidembo tanga tamba musoro ndakabata iwe nachigumba muchaita mafani nevanhu. We do not want to understand your jokes. Zvokuti munotaura kubharoti harizikano ndiri kupuringwa nani nguvai kupi tinotowirirana chete kana zvataro zvikasaitika izvozvo haiziwi.
Vanhu vanga vari pamusangano uyu vafara zvikuru apo vachamisa vati vachabvisa mari yemabond notes.
Nyaya yebond notes muto wanogadziri kusaina bond notes atidi kuriona.
Vachamisa vashorawo nyaya yehuori muhurumende vachiti ndizvo zvauraya nyika.
Mukatarisa mugavhumendi yatinayo mati zvino munhu abasitereka anochinjwa nhamba hadziswe mustadium. Saka vari kuseza numa nzvimbo mauri patent kana kunzvimbo mauri paukipa pausingaonesi muhurumende yedu mbavha tinosunga.
Vachamisa vatiwo MDC Alliance ikasarudzwa ine zvirongwa zvekusimudzira vanhu vari kumaruwa.
Vari kumaruzevha ndine nyaya yenyu tine inodzidura development and urbanization of rural areas.
Sarudzo dzegore rino dziri kuitwa mwedzi unouya kunyange hazvo vanopikisa vari kugunun'una zvakanyanya vachiti sangano rinoona nezvesarudzo reZimbabwe Electoral Commission harisi kunyatsoita samutongi gava sezvo richiita kunge riri kurerekera bato reZANU-PF. Asi sachigaro weZek amai Priscilla Chigumba vanoti vari kuita zvose zvavanokwanisa kuti munyika muitwe sarudzo dzisina bopoto. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndini Blessing Zulu.